Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 15, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vocherechedza zuva remauto vachivimbisa kugadzirisa matambudziko ari munyika. Asi vachitaurawo pakutsvaga rutsigiro mutungamiri weTripus vaNelson Chamisa avati Vakasarudzwa ndo vangato dzorera chiremera kune vanodzivirira nyika. Bato reTripus rinoti nengo dzaro 40 dzasungwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira urongwa hwezuva remauto kana kuti Zimbabwe Defense Forces Day vachishora nyika dzavati dzinoda kushandisa chisimba dzichitemera dzimwe nyika zvirango. Urongwa uhu hwaitirwa kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa havana havo nyika yavadoma kuti ndiyo iri kuita zvembabvu nekutemera dzimwe nyika zvirango asi ivo nevamwe vatungamiri vehurumende yavo nevavanodyidzana navo vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika dzekumavirira vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo asi ivo vanoti vakatemerwa zvirango nekuti vakatora minda kubva kuvachena vachipa vatema vavimbisawo kugadzirisa mamwe matambudziko ari kusangana nemauto akaita sekushaya motokari dzebasa uye dzimba dzekugara.
Semukuru wemauto yeZimbabwe Defense Forces ndaita sarudzo yekuti timhanyisa kutenga kwemichina inoshandiswa nemauto. Mauto edu takamapa zvakare mari nezvimwe zvinowanisa raramo. Pamusoro peizvi, tiri kugadzirisa zvakare nyaya yekutakura kwemauto sezvo tiri kutenga mota dzinosanganisira mabhazi anopfuura 200.
Vachitaurawo kwaseke nhasi mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change CCC vaNelson Chamisa vatiwo vakasarudzwa vachadzorera chiremera kumauto.
Nhasi zuva rakatikoshera tatingafani kuita musangano uyu nanhasi zuva rekuremekedza vashandi vedu vekudefense forces isu munyika medu inenge isingati defense forces inenge yakunzi defense services Ndava tiruda kuti masoja edu, mauto edu, ave mauto enyika, kwete bato. Varemekezwe vachishandira nyika, kwete kushandira bato. Saka nhasi tinocherechedza, tiri muno maseke, kukosha kwakaita musoja, kukosha kwakaita musiyo, kukosha kwakaita mutikiti vanomufei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University, Dr. Alex Rusero, vati mauto hafa. Vanire kupinzwa munyaya dzezvematongerwo enyika.
Izuva iro ratinenge tichiona ruremekedzo rweivarume nevakadzi ava sezvo ririro basa ravo rekuchengetedza nyika maerenge nekuti isaende mumaoko nevapandepfumi.
Vanopikisa vanochema-chema kuti mamwe mauto anomboshandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika kuchichorwa kodzero dzevanhu. Muna 2017 mauto akatungamirawo hurongwa hwekupidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Panyaya yechiremera chemauto, Dr. Ruserovati.
Aiwa, chiremerera hapana sekuti pari zvino nyika yeZimbabwe manyama amire nerongo pana urirwa dzevashandi. Vashandi havasi kufara, havasi kugutsikana, saka tikabvumirana imi neni kuti Mauto vanotovawo kuti vashandi rehurumende, munobva mangotozivawo nyonga nyonga iri muhurumende. Tichikura isusu vana vaive vanhu vanoremekedzeka kunyangwe kumagariro avo chaiwo, magariro avo chaiwo, mararamiro avo. Vana vachikura kuti inini ndinoda kuzoita musoja.
Mhembero dzekupembedza mabasa ari kuitwa nemauto dzaitwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika dzichitungamirwa nemakurukota ematunhu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Sangano romubatanidzwa wenyika dzekumawirira rinodzokorora. Sangano romubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC rinoti richatumira vaongorori vesarudzo vakawanda kuZimbabwe nemusi wechishanu. Asi vaongorori ava vari kuenda kuZimbabwe pave kuratidza kuti pave kuita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari kuongorora sarudzo vave kugara vachiroverwa bembera mubepanhau reHerald kuti vanogona kudzingwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nevas Mumba weZambia ndo vachange vachitungamira chikwata cheSADC Electoral Observation Mission chiri kuuya kuZimbabwe ichi. Vanoona nezvekuburitswa kumashoko muSADC amai Barbara Lopi vaudza Studio 7 kuti vaongorori vesarudzo ava vachaendeswa kumativi mana enyika.
The SADC Electoral Observer mission will be deployed to all.
Nhumwa dzechikwata SEON dzichange zviri mumatunhu ose gumi eZimbabwe kuti vaongorore zviri kuitika pamberi pesarudzo nezvichaitika dzaitwa uye zuva rekuvhota. Asi ini handigoni kutaura pamusoro pekuti chikwata ichi chanonoka kutumirwa kuZimbabwe kana kuti kwete, haisi nzvimbo yangu.
Amai Lopi vati chikwata ichi chichaongorora mafambiro esarudzo kuti anoenderana here nemutemo weSADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections uyo wakawandudzwa muna 2001. Mumashoko kuvatori venhau, SADC yativa sarudzo dzeZimbabwe dzinofanira kutevera zviga zveAfrican Union neUnited Nations zvinokoshesa kodzero dzevanhu. SADC yato iri kushushikana nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba mubepanhau reHerald yekuti vachadzinga vamwe vaongorori vesarudzo vanonzi vari kuita zvematongerwo enyika. Nhasi bepanhau reHerald raenderera mberi richishora vaongorori vesarudzo kubva kukata senda rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter uye reEllen Sirleaf Johnson Presidential Center for Women rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson. Nyaya yekudzinga vaongorori veEU muna 2001 yakapawo kuti Zimbabwe itemerwe zvinengo negungano iri. Vachipawo pfungwa dzavo nezvechikwata ichi, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, vati SADC yadya manonoko.
Iyi haizi nguva yekuti inoita kuti vazive kuti sarudzo dza dzakamira sei. Inguva shoma zvikuru, chavachangoona chete kuona vanhu vachivhota. Asi kana tichitarisa sarudzo, tinotarisa kubva pakusarudzwa kunoitwa nenomination court. Saka sarudzo idzi kupinda madziri kukama mukaka wakakora kare.
SADC yagara hayo iine chimwe chikwata kubva kumuzinda wayo kana kuti SADC Secretariat chakapinda munyika musi wa10 Nyamavhuvhu. Hatina kukwanisa kubata vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reCCC amai Gladys Shachwayo. Asi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kuchema-chema kuti sarudzo dzemunyika dzinoita kunge hondo, vachikurudzira SADC kuti itore matano.
Every time we have elections in Zimbabwe, there has to be loss of lives.
Vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi yekuburitswa kumashoko muZANPF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vanopikisa vagara vanongoda kurwa bembera kuSADC pasina zviripo. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda nemedical research and training center muHarare vaSADC muradzikwa vati SADC imbwa isina meno.
ukama uri pakati pe SADC ne ZANU PF tingati ukwama wemukwasha navate zvara SADC haingagoni kutsiura ZANU PF pane zvinhu zvakawanda inge zvakatovhiringa ma elections nekuti katasa ma elections atiri kutasana nawaya tine zvinhu zvimingampini zvizhinji zvatokanganiswa.
Zimbabwe iri kuita tsarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition, Amnesty International, Human Rights Watch nehurumende yeAmerica vagara vati Zimbabwe haingakwanise kuita tsarudzo dzakachena nekuda kukumbunyikidzwa kwekodzero dzevanopikisa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa veCCC nhasi vanga vari kugoromonzi nekwaSeke mudunhu reMashonaland East vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kosvondo rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro waitirwa pachikoro chemadamombe kwaSeke kumashonaland East, vaChamisa vakurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vabude neuwandu hwavo kuvhotera shanduko kunyange hazvo vari kushungurudzwa nevanhu vanofungirwa kuti vatsigiri veZANU PF. VaChamisa vatiwo kana vakakunda vachavandudza nyaya yedzidzo munyika, kubhadhara varayiridzi mioro inofadza, pamwe nekuona kuti vana vari muzvikoro zvepasi vadzidza pachena.
Number one, ticha adzorerwa udzamu atambire mari nemvuri, mari nechirevo. Kwete ticha anenge ane mudumbu musina chunhu, homwe isina chunhu, mumusoro chete ndiwo mune chunhu. Zvinozopeya zvati zviri mumusoro zvinotama kuenda kuhomwe, osara musoro hamuchina chunhu. Vana havachina chinhu chiri kupuwa nokuti musoro kwangu wabvanga muzere mhepi. Saka ngatikadzirei dignity yaticha adzokere pakuva munhu ane chirevo.
Vavimbisawo kuti hurumende yavo ichavandudzawo upfumi, asi vachiti vachamboshandisa dhora rekuAmerica kusvika zvinhu zvagadzikana. Vari kumirira CCC kwaSeke musarudzo dzeparamende vaWillard Matsimba Muto vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vatadza kuuya kumusangano nekuti vari kuchishidzirwa. Izvi zvatsinirwawo naMike Kerry naSambani, avo vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo iyi, asi vakafanira kubata chinzvimbo chemukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira. Vati bato ravo harikurudzire zvemhirizhonga.
Kana kune anenge ambunyikidzwa arambidzwa kuenda kurali, kune arohwa aitwa kana iipi silence ngaende kumapurisa, nekuti isu hatina mwana wemusangano ane kwaari kuenda achirambidza munhu kana mwana wemusangano ari kurova munhu asiri weZANU PF. Kana pane aita izvozvo ari kuita zvemusoro wake, haasi kuita zveZANU PF.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati kunyange hazvo vatungamiri veZANU PF vachiti havadi mhirizhonga, havana matanho avari kutora kuidzivirira.
MuZimbabwe hakuna chinonzi sarudzo dzejekerere, hakuna yavanoti free and fair and credible election, ndekuti kune mhirizhonga yakaomarara.
Zvichakadai, bato reUnited Zimbabwe Alliance riri muBulawayo umo riri kutsvaga rutsigiro sematauriro emutungamiri waro Amai Elizabeth Valerio.
Tasangana nemavoters avo tichitenderera kwavanogara, macommunities kwavanoshanda, tichinyatsowana nguva yekuti titaure nevanhu, tinzwisisewo kuti chii chavari kutarisira kuti tiite seuza kana macandidates edu apinda muoffice. Ende tiri kufara tichiona kuti response yevechidiki vakawanda vari kutarisira kuti nyika ichinje, vanoziva, vanonzwisisa kuti vanofanirwa kutonovhota. Vana vadzimai vakawanda vari kutoshamiswa nekuti wanga vasingazivi kuti pane mudzimai.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuru nemusi wechitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, bato reCCC rinoti nhengo dzaro 40 kusanganisira vari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende mudunhu reGlenview South vaGrandmore Hakata dzasungwa dzichinge dzichiita musangano wekuenda kwanga kuchiungana nhengo dzebato iri kuChuru. Vamwe vanonzi vanga vachitarisirwawo kunge vachienda kumisangano iyi vavharirwa kunze nemhirizhonga inonzi yazoitika mushure mekunge mapurisa aparadza urongwa uhu. Mumwe anga achitsvaga rutsigiro kuChuru Farm vachimirira bato iri reCCC vatrasowo chikomo vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vachakachengetedzwa pabudiro police station. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vanga vasiri kuita zvavakazivisa mapurisa kuti vachaita pamusangano uyu, vachiti mapurisa anzwa zvichemo zveveruzhinji zvekuti nhengo dzebato iri dzanga dzichiita ruzha. Vanyati vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Apo kwasara mazuva masere kuti nyika ipinde musarudzo dzegore rino, vechidiki vakawanda vanoti vakagadzirira kuenda kunovhota zvine mutsindo rwendo runo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki mudunhu remakoni West vayoungston dzikiti vanoti vagadzirira chose kuenda kunovhotera vanhu vavanoda.
Ndatononokerwa kuti inini ndiite sarudzo muupenyu hwangu rekuti ndinoda kuti nyika ifambiswe sei. Ndatogadzirira kuti musi wa 23 ndichaita sei nesarudzo dziripo. Vechidiki wee, kuseri kweguva hakuna manamati. Hatidi vanhu vanoda kuzobvunza kuti chii chadya nyemba imi muri kuona matsimba emhemba. Vhoti yako inochinja upenyu hwako.
Mumwe vechidiki mubato reCitizens Coalition for Change uye ari kukwikwidza kuita kanzura muHarare vatakudzwa ngadziwore vanoti vechidiki vane sarudzo iri nyore kuita rwendo runo.
Vakati ivo vana vamunangagwa muna 2018 dzidzo dzinenge dzashanduka. Vakati ivo mabasa anenge ako magetsi tichida 2200 megawatts. Vakati ivo vanenge vatipa 3000 megawatts. Vakati ivo mudistrict imwe neimwe vachange vaisa chipatara. Zvakaitwa here? Hazvina kuitwa. Asi riri kuti mabasa edu ndo anofanira kuzvitaurira. Mabasa api kana tichiziva kuti nyika yakawondomoka?
Asi mumwe vechidiki muzanu PF Mubulawayo Nyari Bechani anokurudzira vechidiki kuti vavhotere bato rake.
Kana vakunovhota pai vechidiki ngavasafunge ruviri kana rutatu. Takaona isu kuti baba Munangagwa nemaMP nemakansela avo ndivo makandidates akakodzera kuve vachibata basa iri.
Mushandi musangano reElection Resource Center Takudzwa Tsunga anoti ongororo yavakaita mwedzi miviri yadarika inoratidza kuti pane vamwe vechidiki vari kuti havasi kuvhota musarudzo nekuti havana chivimbo nemaitirwo esarudzo dzemuno.
Zvakabuda pasurvey yatakaita ndezvekuti number 1 only 71% emayouth ndivo vari registered kunovhota. Pa 71% emayouth akaregister kuvhota, only 94 ndivo vakati vachabuda demusesarudzo kunoenda kunovhota. So pane 6% yemayouth vari kuti havasi kubuda kunovhota muso election.
Asi chipanga mazano musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShechiriga vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapinde zvine mutsindo musarudzo dzinoitwa munyika.
Kuvhota ndiwo hwaro nembiro yedemokrasi yedu, uye ndipo pokutangira mukutaura zvizere zvatingada sevechidiki maringe nekutungamirirwa kwatingada kuti nyika ino iitwe. Kurudzire yedu tine vamwe vechidiki ndeye kuti ngatitarisira mangwana redu nekusarudza vatungamiri vasina nhoroondo yekukundikana.
Murume wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe Initiative for Peace and Research uye achiongorora nyaya dzevechidiki vaJustice Muzondiwa vanoti vechidiki ngavabude neuwandu hwavo kunovhota vasingatyi.
Mashoko angu kune vechidiki ndeyekuti ngatiendei kunovhota musarudzo idzi. Takasununguka kuvhotera mutungamiri watinoda. Sevechidiki ngativhoterei vanhu vatinoziva uye vatinomiririra zvido zvevanhu nekugadzisa matambudziko atasangana nawo mumagariro edu.
Makwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika anoratidza kuti ari pakati pemutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vaviri ava vakatatsurana zvine mutsito musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 iyo yakakonzera mutauro mukuru mushure mekunge vachamisa vapikisa kukundwa kwavo navamunangagwa. Asi dare reConstitutional Court rakaramba rakamira nezvakange zvabuditswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vamunangagwa ndivo vakanga vakunda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbo vamutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vavo gumi nevasere nhasi vapomerwa mhosva yekuda kurambira pachigaro mushure mekuramba zvakanga zvabuda musarudzo mudunhu reGeorgia muno muAmerica. VaTrump vanonzi vanga voita zvinoitwa nezvikwata zvembavha huru kana kuti criminal enterprise. Mhosva dziri kupomerwa vaTrump dzinotevera dzimwe dzavakapomerwa muWashington DC New York neFlorida munguva yapfuura dzine chekuita nenyaya dzekuramba zvainge zvabuda musarudzo muna 2020 mushure mekunge vakundwa navaJoe Biden. Asi vaTrump vanoti vari kushungurudzwa nekuti vari kukwikwidza vaBiden musarudzo gore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Nhlanganya weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvinoreva kuti nyaya dzaTrump dzikuramba dzichivamomotera kupfukidza nekuchallenja kana kuti yatingati mhirishonga yakaitika pavakadyiwa naBiden. And izvi zvinouya futi after vaindaitwa futi kune mamwe mastates and yekuGeorgia haina kunyanyosiyana zvakanyanyonyanya nemamwe maindictments ariko, nokuti ari kungotaura nyaya imwe chete yokuti vaTrump vaida kushandura yatikati mavotes kana kuti maelections zvisiri pamutemo.
Zvamira zvakadaro, vangakwanisa here kuenderera mberi nekumira semumwe vachikwikwidza pasarudzo dzichange dziriko gore rinouya? Nekuti tiri kuona kuti vari kuti ivo hurumende yavaBiden iri kuda kuvasungirira kuti vatadze kupinda musarudzo idzi.
Pane zvino hapana chati chaitika chinotadzisa vaTrump kuti vapinde maelections ari kuoneka achiitika gore rinouya. Vakazoenda pamberi pedare vakabatwa kauti nemhosva pane eni nyaya yavari kupomerwa iyi. Izvi zvinovatadzisa kuti vakwanise kuva vachikondesta atingati mumaelections. Tikuona kuti veGeorgia vari kuti nyaya iyi inogona kupera within 6 months yatanga, meaning to say kuti vanogona kubatwa nemhosva kana kubatwa asina mhosva before maelections. Zvinova zvinopa mukana yokunyatsokuona kuti maelections anenge anani pakati pavaBiden kana kuti vaTrump here.
Zvii zvingadzidzwewo nehurumende dzekuAfrica uyezve neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica?
Zviri kuitika muno muAmerica zvinhu zvinokwanisa kudzidziwa nedzimwe nyika kunyanyanya dziri kuAfrica, kuti kana pakapara mhosva ungave uri president kana kuti wabuda pachigaro, zvinhu zvinofanirwa zvichionekwa zvichienda kumatare dzemhosva. Ende nyaya iyi inotadza zvekare kusimba kwakaita atingati mainstitutions emuno muAmerica, kuti haanei kuti ari pachigaro ndiani, hakana pangovhiringidzwa yatingati democracy kana kuti independence yemainstitutions. Kunyanyanya anoona nezvekuvhota, munhu anofanirwa kuve achibatwa achiitwa held to account through atingati mataredzi mosva sezvatiri kuona panyaya yavaTrump.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMavelas Nhlanganya weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuNigeria makumi maviri nematanhatu anonzi akaurayiwa mudunhu reNiger nemusi wesvondo mushure mekunge ahwandirwa nevamwe vari kuita mabasa eugandanga vachipamba vanhu kuti vapiwe mari. Izvi zviri kuitwa matunhu akaita seNiger, Kaduna, Zamfara neKatsina. Chikopokopo chainge chaenda kunobatsira mauto aya chinonzi chakadonhedzwawo. Apunyika yasarudzwa nemazuva masere chete kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende pamwe nemakanzuru. Nyaya yehupfumi hwenyika ndiyo iri pakati pakuve pamiromo yeveruzhinji avanoti vanotarisira kuti vachasarudzwa vachasadzisa vimbiso dzavari kupa munguva ino yekutsvaga rutsigiro. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuvimbisa kuti chimwe chikuru charichatanga kugadzirisa kana rasarudzwa kugadzirisa upfumi hwenyika richiti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo nekuda kwemafambisirwo enyaya dzeupfumi nebato riri kutonga reZANU-PF. Mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti bato ravo rakatozivisa zvarichange richipa veruzhinji kana mutungamiri wavo vaNelson Chamisa pamwene bato rao vakasarudzwa.
Chinhu chatakufanira kuita masarudzo munhu wese tinofanira kubuda nehwanda tovhotera Zimbabwe itsva nekuti paunoenda pabalot tinongochivhotera bato rinogona kukupa chekudya, rinogona kukupa migwagwa, rinogona kukupa mishonga kuchipatara, rinogona kukupa dzidzo, rinogona kukupa support, kwete kuti ZANU-PF inenge ichipo ichitaura kuti pamberi for 43 years yava nguva kuti tibotora rimwe bato Zimbabwe iende mberi.
Uko vakafanu bata chigaro chemukuru muofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF Vafarai Marapira vanoti hurumende yebato ravo yakaratidza kare kuti zvekugadzirisa upfumi hwenyika inozvigona kuburikidza nezvirongwa zvebudiriro zvakasiyana siyana zvairi kuita pamwe nekudzikamisa upfumi hwenyika.
Isu seZANU-PF hatigoni kunongedzegwa kune zvamakare kare nokuti zvaizvezvi tiri kugadzira nyika tichitungamirirwa vamunangagwa. Zvaizvezvi ZANU-PF ndiri kuita mabasa akanaka yoga mukati menyika yeZimbabwe. Zvaizvezvi vamunangagwa ndoga munhu akakodzera kutungamira Zimbabwe nokuti ndiye oga munhu ari kuita mabasa anobatika anooneka.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sesangano vanokurudzira vashandi kuti vasati vavhota vatange vabvunza vari kutsvaga rutsigiro kuti zvavakavavimbisa musarudzo dzadarika vakazvizadzisa here.
Tinoti kumamembers etu nguva dzese mavhosi enyu aisi madonations asi mavhosi enyu macontracts neivavo munenge muchivapa mavhoti. Munovapa mavhoti nekuti munoda kuti vaite chii. Munota zvikoro, munota mavasa, munota zvipatara, mushonga wezvipatara, munota rugare rakanaka.
Ukuwo munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siyamuyarira vanoti vose vashandi vanotsigira hurumende inopa pundutso kumushandi kwete kutarisa mushandirwi chete.
Mapato atichatarisa kuti haasi kuzotarisa nyaya dzemuhoro kuti wabva muimba yani, uri wekupi, unoprotektwa nani, kana kuti zvinhu zvawanikwa nenyika zvichibva kuvashandi zvinofanira kubenefita a few elite cartels or few individuals. Bato riri kuita izvozvo kana kuti richange richiita izvozvo harisi kuzofara kawana rutsigiro kwatiri.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti
pange pane kuwirirana pakati pevashandirwi vashandi navanhu zvikuru sei panyaya dzekuti vanhu vawane mari dzinotenga vatambire mari dzinotenga.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti chokwadi chemamiriro eupfumi hwenyika chinobuda chete mushure mesarudzo.
But notice kuti after my elections zvichida patawa ne less pressure on public spending. Zvinogona kubatsirawo zvakare in terms of sustaining stability atambona masvondo akufura.
Zvasarira kuvana veZimbabwe kuti vachasarudza zvipi pane zvavari kutarisira. Iye zvinotombotarisa zvabuda kumitambo yeFIFA Women's World Cup kuAustralia neNew Zealand. Spain yarova Sweden 2-1 ichibva yapinda mumafinals. Mangwana Australia iri kutamba neEngland mune imwe semifinal yemakundano aya. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvesarudzo dziriko svondo rinouya uye nezvezuva remauto kana kuti Defense Forces racherechedzwa nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vocherechedza zuva remauto vachivimbisa kugadzirisa matambudziko avo. Asi vachitaurawo pakutsvaga rutsigiro mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vati vakasarudzwa ndo vangangotodzorera chiremera kune vanodzivirira nyika. Sadiki yotumira vamwe vaongorori vesarudzo ichitiwo iri kunetsekana nemashoko ehurumende ekuti vamwe vaongorori vemamwe masangano vanogona kudzingwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro semazuva ose. Ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gifts Dube.
Kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 15 Ncwabakazi 2000. And 23 Mugibs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo ukuthi abakubutho bephile impilo engcono. Iqula eliza kuya ihlola ukhetho kweleZimbabwe elenhlanganiso ye-Southern African Development Community Electoral Observation Team lizafika elizweni ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally kulokuthi bayenze umhlangano obukhangelelwe esigabeni sechuru njalo ababotshiweyo basenkambeni ye-Glenview le-Putiriro. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fosai Mahere ubekhonona enkundleni ye-Twitter ukuthi amapolisa avimbe i-roadshow yabo loba lanxa imikankaso efanayo eZanu PF ivunyelwa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amapolisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho bavimbe imigwaqo ngapha behlabela. Unyathi uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Complaint was raised to the police. Police attended and arrested abantu abangu-40. So that is the charges they are facing. Ukuthi bona they were not supposed to have a car rally, but they were supposed to have a rally in two constituents.
Ye abantu abangu-40 bangaphi khathesi?
Abanye base Glenview Police Station, abanye base Budiriro Police Station.
Ye bamiswa nini phambi komthetho anda?
I can't say. We are still conducting investigations. Ichoka debuti bona ABCPC bafake i-notification ku-regulating authority besithi bona bafuna ukuba ne-rally e-Churu constituency. But bona abazange baye e-Churu constituency, they then had a car rally instead of a rally. Lapho kade kufanele ukuthi abantu babuthane khona bona the car rally base basuka e-Glenview. Glen Road, Machipisa Road, wafika ko OK Machipisa, waenza lilane sithi na block traffic, baqalisa ukuhlabela bethanda ama-slogan. Yethi kade kungafanelanga ukuthi baye khona, bona they were supposed to go e-Churu constituency.
Longu, Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapolisa, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla leCCC wobulawayo, uMnumzana Swithan Chirodza, uchazisa ngabhekane ngebhakane lebillboard ebelilo umfanekiso kaChamisa elitshisiweyo emadabukabusa kuleli dolobho ngesikhathi ibandla leli lisithi alikankasi ngokukhululekileyo.
Amabhilibhodi ebesela malanga fakiwe lapha kobulawayo ngathi uthithuzane le trade fair umgwaqo lo wematoposi ule billboard okuthi izakhamizi nxa zingena edolobheni bezikhanane lesithombe sikamnumzane u-advocate Nelson Chamisa, njalo abavele airport ezindaweni zabo Woodville, ezindaweni zabo Kingsdale, endaweni zabo Orange Grove nabo bedlula duzane lalapho kule billboard kamnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo airport road asebembiza bethi nguRobert Mugabe Avenue. Into eyenzakeleyo mbona kungabe kwenzakele madabukakusa esikhathini zabo 12 midnight ufika ubo 3 AM, njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama billboard lawa abhebhe ngamandla. Abantu laba belungisa bebela amaphepha agoqelwe ama sellotape ade besebenzisa nje amathochi ukuthi kubhebhe kulumake. Lokhu sokulamalanga amabillboard la sesilamalanga, sokulamalanga amabillboard efakiwe, kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha, ngoba siyazi thina ngesikhathi esidlulileyo ukuthi ungafika ukhetho una amabutho ansebenza nsitha avamile ukuncedisa izanu PF.
Selibikele amapholisa nanga lolu daba.
Ukureporta sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani, kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo ukuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi, kodwa kusuka kube lelinyilisi elivela kubaholi bezanu PF eliyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop sitshibani ukuthi bona amapholisa akakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo. Ukutshengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawa amapholisa akakhululekanga lapha ezweni.
Lo ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumele sebandla leCCC kobulawayo, bekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo okuthi abakobuto bephile impilo engcono kulalokhu abaphila khona namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaChamisa lawa uwatsho embuthwaneni wokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho emangweni weseke esikolweni seMadamombe eMashonaland East ngosuku lokunanza lokuthakazelela imisebenzi yabakubutho ele Defense Forces Day. UChamisa uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ilanga lanamhlanje sithi kumele amasosha aphile impilo engcono.
Ndawa tinoda kuti masosha edu, mauto edu, ave mauto enyika, kwete ebata. Varemekezwe vachishandira nyika, kwete kushandira bato.
Sifuna ukuba amasosha ethu abe ngamabutho elizwe hathi ebandla. Sifuna ukuba basebenzele ilizwe. Siqakathekisa amasosha, amapholisa lensoli zikahulumende. Uhulumende wethu asifuni balwisane lamabandla aphikisayo.
UChamisa uthe uselungele ukungena embusweni ngeviki ezayo esithi indawo zonke asefike kizo abantu bafuna inguquko. Uphinde wasola kakhulu ukwalisa kwabantu ukuya emhlanganweni yakhe. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare lapho abehlangene lozulu weZimbabwe ukuthakazelela ilanga le-National Defense Forces Day, umonga mbele maso ni Mnangagwa ute uhurumende wake uya bandagegila abebuto. Emhlanganweni namhlanje wabasekeli be-CCC iningi labo belikhala ngokuthi baphilela evalweni ngoba bengavunyezwa ukwenza imihlangano. Omunye walabo abasekeli be-CCC ngumnumzana Libhati Mgwagwa othi akulula ukukhankasa bekhululekile kulumango.
Ah, vele meeting sometimes there's a free manyama ward, but manyama ward are saying the free. Your problem. Was manyama ward being in our fan of his and people are fear when I'm seeing to manyama ward, I've not seen any wire wire. Now, our fan of a triple seven and a wire wire every ward. Even Amakabella, I've not seen any Macaben run. But come on, I was saying again. The problem, Gunama ward has got a problem. It's better what's fighting a problem.
Omuyen Jalom Segel with CCC. Unkosikazi Tendai Chikamosi uthi bangathaba kwamagama nxa kungaba lenguquko yenkokheli engxenye kungaba lentuthuko koseke.
Abantwana sometimes bahamba esikoleni bangabhadali. Inkinga ke lana seZimbabwe imali ayisebenzi. Uhambahambe emarayinini uhambe othengisa akuphumi lutho. Abantu baningi bayalamba seZimbabwe sifuna ushamisa ukuthi angene.
Iyaqhubeka imikhankaso elizweni ibandla eliphikisayo ele United Zimbabwe Alliance uza lalo lisenza imihlangano emgwaqweni ama roadshows kubulawayo. Ibandla leZANU PF namhlanje velingela mihlangano ngoba abasekeli babo bebethe gwaqa enkundleni yeNational Sports Stadium benanza usuku lwabebutho ele Defence Forces Day emkhosini okhokhelwe umongameli Mnangagwa. Lanxa uMnangagwa ehlala ekhuthaza ukuthi abamabandla ezombusazwe akhankasela ukuthola usekelo ukhetho benze njalo ngokuthula, ingcwethi ezicubula ezombusazwe kanye lababandla aphikisayo bakhala ngokuthi linkuthazo iphelela emlonyeni kungela manyathelo aqinileyo athathwa nguhulumende ukuvimba izihlakalo zodlakela loba ukujezisa labo abathuthuzela lokuphatheka kulolu dlakela kwezombusazwe.
Wona thina bakatwa utane muzewe athina bakatwa utane muzewe tofambana tofambana tofambana.
Ngimele iStudio 7 ngikoseke ngumlondolozi Ndlovu.
Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqukele uDr. Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZebra. Yena othi ilanga elinanzwa namhla ele-Defence Forces liqakatheke kakhulu.
Bakhona sinini abadla uluju, bakhona abazinqoqo zomlomo, abantu abaphiwe ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo. Asithi nabasobala ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazitha amaningi angazange azive iy'mfanelo zabo. Abanye bababeka sokusiza begugulwa umsobula wabantu, bangena esakahle, bangena emthwana, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa bebe ngabantu ababekela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kuxwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high command abezitra bangapi labo baphiwe izimota nokunye lokhu, bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezibeizinto engamaxhekezalekayo abazalwa ngaleso sikhathi. Nanzelela njalo ukuthi abantu be-high command asitsho amazitra amaningi alezinto azenzayo, achaya izindawo zezilamafuthi, abachaya lapho kulamapulezi benza njani, amacewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamakhaya. Phezu kwalokho izitra nombono wokuthi ababeni ngamazitha izizosekusiza kuthathe izimali zabo ze-digitization bazifake bakhe ama-business house, babe benzile lokhu batathathwa nguhulumende bachuquluza i-properties. Asithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazitha bathathwa akukabuyiseki lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zabo kayazinzana, amazitha anwayo, abanye bayizigoga, abanye basi bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abasaba nezikhundla ikhuluma nje khathesi ngakhangela u-Ami zasuthula amazithu amanye anezidla ezinkulu manje kanye abazuzayo ukuthi kwakhanye ukuthi kuqhawe kwabo kuyananzelela la kade ayisiyo into emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi umsebenzi ayawazi amazithu ayefundiswe umsebenzi nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaze ngokuthi babathi bathenga izabo ngiyakwazi abami abangene sebeyizami kodwa bahanjiswa kusekutinini ezonini labo ziyindawo behanjiswe izabo kuya kuthenini but bathi bayananzelela babona ukuthi izabu le nolimi lwabantu abashayi ngoba iyabophisa isethu ngangali kuchathisa ikhanda izakhulumi ukuthi wakwabayizabo so khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kunti abahanjiswe bayathenga bacine bechathwa ukuthi babe ngamazabu lamazitha
lo ngumnumzana Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezibra obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Iqula eliza kuyahlola ukhetho lweZimbabwe elenhlanganiso yeumanyano wemazwe akuzansi kuzwekazi le-Africa I-Southern African Development Community Electoral Observation Mission lizafika elizweni ngolwesihlanu sokusele insukwana nje ukuthi luqhutshwe ukhetho, kubika umqondisi Dube.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwaleZambia kusikhundla sakhe sokukhokhela uhlangothi lwe-SADC olubona ngezombusazwe ezomvikela lokuthula olwe-SADC Organ on Politics, Defense and Security wethule umbiko lamuhla isithi iqula lokuyananza ukhetho kweleZimbabwe ele-SADC Electoral Observation Mission takhokhela ngwako waba ngumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Nevus Mumba. Iqula le-SADC lizabe liseZimbabwe kulandelwa inhloso yenhlanganiso le ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluhambelana lezinqumo lezimiso ze-SADC kumalunga onke. Amalunga awe-SADC Electoral Observation Mission azabe efakwe esigabeni zonke zeZimbabwe ukunanza ukuthi isimo elizweni siyabe sinjani ngosuku lokhetho ngaphambilini kokhetho kanye langemuva kokhetho. Kodwa abacumula ezombusazo bafana loDokotela Zenzo Moyo bathi vele seliphuzile iqula leli kuyafika eZimbabwe ngoba lingasoke libone konke okwenzakala elizweni ngaphambilini kokhetho.
Leli qembu kumele liqalise mhla ka 17 August, ama elections akhona mhla ka 23, kubanika amalanga amahlani kusiya kwayisithupha ukuthi bakhangele ba observe ama elections ngezindlela balanda ukuya observe i voting process not i election process bekumele ukuthi ngabe vele njengamanje sebe seZimbabwe.
Umoyo uthi ukhetho loluluza ngesikhathi leZimbabwe lisiyathatha isikhundla senhlanganiso yobona ukuqhutshwa kokhetho e-SADC Organ on Politics, Defense and Security. Linguquko izakwenzakala emhlanganweni owe-SADC Summit ozakwenzela edolobheni leLuanda kwele-Angola ngolwesine lapho inkokheli egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eyabe ikhona.
Angiboni mina ukuthi bangathi beqeda ukudayina badla bonke besenza konke abakwenzayo in a few days time bese bebuya bona bethi ama-elections aweZimbabwe were not free and fair. Okwenza indaba yangkhona ibuye ibe nzima ukuthi emhlanganweni lo ose-Angola iZimbabwe izabe ithatha over i-chairmanship eye organ on politics, defense and security okuyiyo le i-organ ekhangela izinto ezihambisana lokhetho.
Noma nje amazwe afana leBotswana leZambia ayakhuza phezu kokhetho lweZimbabwe eminyakeni edluleyo, umnumzana Gideon Musonda okweleZambia uthi abakhengelanga ukuthi SADC Electoral Observation Mission ikhiphe umbiko ongahambelani lohulumende weZimbabwe phezu kokuqhutshwa kokhetho.
We are aware that elections in Zimbabwe are always highly sensitive and
sikhathazekile ngokufakwa kukaDokotela Mumba ngoba uthatha uhlangothi. Baningi abeZambia abakade bengathatha lesi sikhundla. Iqula le-SADC linanza ukhetho kumele libe ngelenelisa ukufaka ithemba kubantu beZimbabwe. Lokhu kumele kutshengise luhlobo lwabantu abakhokhela iqula le-Observer Mission.
Kodwa okhokhela intsha yezanu PF kobulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi bayamukela ngenjabulo iqula le-SADC ukuthi lizibonele mathupha ukuthi kulokuthula kanganani eZimbabwe ngaphambilini kokhetho.
Endi lokhu kusijabulisa kakhulu ngoba bazathola isikhathi, bazathola ithuba
lokuthi bezibonele ku ground, they will see on their own how peaceful Zimbabweans are, how peaceful our citizens are. Lokuthi abantu wethu njengoba umongameli sechilo u president lama structures wonke awe ZANU-PF ayawutsho ukuthi we want to have a peaceful election. So leli lithuba lokuthi bebuye bezozibonela, lithuba lokuthi bezibonele ku ground ukuthi singabantu abanjani.
Kulokukhathazeka ngezehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela kwezinye indawo zelizwe okugoqela esigodlweni eHarare lapho kwabulawa elinye ilunga elebandla eliphikisayo ele Citizen Coalition for Change i-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF. Emasingo kuyona le iviki abasekeli be-CCC baphoselwe intuthu ehitshayo ngamapholisa ngesikhathi amabandla aphikisayo eqhubeka ekhala ngokuthi inkundla yokhetho kayilingani igelezela kubandla elibusayo leZANU-PF. Umsekeli kanobhala obona ngendaba ezenzakala ezwekazi le-Africa unkosikazi Molipe ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi abone ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokukhululekileyo njalo athathe amanyathelo okuvimba izehlakalo zodlakela esezisanda elizweni jikelele. Isiphathamandla sikahulumende weZANU-PF umnumzana George Charamba utshele iphephandaba leHerald ukuthi kulamanye amaqula avela phandle kwelizwe adinga ukuzophehla udlame lokudala isimo sokuxokozela ukuze bagcine besithi ukhetho belungakhululekanga. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele eBotswana.
Abatsha eZimbabwe bathi sebelungiselela ukuvota kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo, kodwa kulabanye babo abathi kabasoze bevote kukhetho lolu. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi selubaphuzele ukhetho ngoba bafuna kube lenguquko elizweni. UTabeth Milanzi ohlala eKwekwe uthi uselungiselele ukuvota.
Mina sengilungiselele ukuvota njalo ngiyawazi ukuthi ngivotela bani. Kodwa engikukhangelelayo ukuthi at least kube lokungezelela kwemisebenzi, i-standard of living ingezelele. Lathi izinto zike zibe easy, not ukuthi siyastruggla living, konke ukudla, accommodation, everything. Mostly okusi-affectayo is the economy.
UCarol Moyo okubandla le-Movement for Democratic Change laye uthi uzavota lo nyaka.
My advice to ama-youth ukuthi nxa sivota sinanzelele ukuthi sivotela abantu esihlala labo ezindaweni esihlala kuzo, like from our constituencies. Sivotela ama-MPs ahlala kuma-constituencies ethu, ama-councillors ahlala kuma-wards ethu, abantu esibaziyo, sikwazi ukuthi nanxa sesile nhlupho sibadinga ngaphi, sibathola ngaphi.
UPhasho Raphael Sibanda ozancintisa kukhetho ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi baningi abatsha abafisa ukuvota lo nyaka.
Well, i-politics azila kuthi uyisizindi kumbe njani, kuya ngomuntu ofunwa ngabantu. Ngoba ngabe kuya ngokuthi basizindi njani, ngabe iZANU yakwanisa ukuphatha kuhlilizwe. Kodwa ngenxa yokuthi ayisiko okukhanyelwa ngabantu, iZANU yehlulekile, kayifunakali. Nakho ke abantu bafuna ibandlelitsha elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Kodwa uNyari Pechani uthi abantu abaningi bazavotela iZANU-PF.
Mabe vota akumelanga becabange kabili okathathu. Ubaba Mnangagwa labo MP labo kanzela bakhe yibo esibabona ukuthi are the right candidates ukuyenza umsebenzi lona.
Inhlanganiso ebona ngezokhetho e-Election Resource Center yenza uphenyo olujulileyo ngonhlangula lonyaka oluveze ukuba kulabanye abatsha abathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo ngoba kulanto ezaguquka bengaze bevotele abantu ababakhethileyo. Omunye wabatsha abangasoze bevote ngukhalistas Moyo.
To be honest, impumela yokhetho lwaseZimbabwe sonke siyayazi khathesi, so even abantu bengakayivota, we may not say it out loud ubana ngubani ozanqoba, kodwa sonke siyakwazi ukuthi abawinayo ngobani. So nxa kunjalo yabe ngichithela nesikhathi sami ngisiyavota, kungcono ngizidingele imali yokuziphilisa ngoba ukhetho lokhu akuncedi lakancane.
Bakhona abanjengaye abathi akuncedi lutho ukuvota. Umnumzana Thembelihle Mhlanga, ingcwethi yecubungula ezabatsha, uthi kumele abasakhulayo vote kukhetho oluzayo ngoba kunengi abaza kuthola.
Bona laba abathi abafuni ukuyavota, it's only that abaregistranga, but yibo ekugcineni ababebeloge bekhala wese ukuthi izinto azitshintshi. Kuzatshintsha ubani wena ungatshintshanga? Ukuvota kuqakathekile, ukhetho lona luqakathekile.
Wengeze esithi abatsha kumele behlolisise okwethulwa ngabancintisayo ukwenzela ukuba bevote kahle.
Akumelanga bakhangelele ukuthi sivotela ibandla lithi, kumele bakhangele ipotential ukuthi umuntu lo sengimfake phakathi laphana kumbe a certain leader at a certain level, xa sengifake laphana izangisiza ngani ku everyday to life, izaguqula kanjani esigabeni sami, ilizwe lami, ngoba singaphonga ukuvota sivotela ama political parties akusisindawo lokuyani.
Ulabatsha abaningi eZimbabwe okwedlula abanye abantu, lokhu yikho okwenza amabandla ezombusazwe ezame ngamandla ukuba abatsha bevote kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Yes, ke sizwe ke abantu ukuthi bathini kuStudio 7, lingakhohlwa ukuthi ke lilakho ukuthi lisixhume kuVOA Ndebele kuFacebook page, lingene njalo lawo Instagram lezinye indawo. Asizwe ke abantu bebengelela abanye.
Kama ngumbuso Sibanda ivela elufana ngoba manje sakuyisebenzela lapha ebuswane haburon ngithanda ukubingelela abaphoweta base-South Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe ekudinga usisi usehlekele Sibanda nomkakhe uPhilane Mpofu nabazukulu bonke nje. Ngiyajabula njalo ukukwamukela emsakazweni we-Studio 7. Ngibingelele kumamami khonale edinga laye, ngibingelele labangane bonke nje abazabamu anozilubo nyovizita bonke labomalumekazi lafana ekhetho lafanele ukufane lafana ngizobingelela abazukulu bami abanga-Instagram Mpofu laboprofesa Mpofu Norage Mpofu labo bonke nje okuthiki ya mbona nganayi labaphoweta basemjembesi le besiphanda le hayi ngibona ngani sebephele
igama ngukosilati Ndlovu wawuhlala seplam entolongo la abamanje ngise-South Africa linjani balandeli, linjani balandeli, bafila balandeli lapho abantu bevote kahle lapho bevote kahle nami zobe nkolo esekelweni lokuvota lapho sizalana abalandeli libuye lothi usukulweni lokuvota la abangane bami linjani lapho ukhayelihle Pritchard umfoka Ndlovu kahle sintuyade ukuthi somunjani lapho umama wami uSibelane Sibanda uright lapho labomalume bami ba-right lapho isandla sami uphumuzile moya uright sandoza oright hayi siyabonga abalandeli
nibizo ngu-Benefit Sibanda ngisuka elupane emsewele. Ngiyabonga kakhulu ukuba sekufini enkulu kakhulu yokubingela isihlobo nabomalume nabokhulu. Sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ugcwala iganga but kungasokuthanda kwethu. Bengikhulekela ukuthi nje abalaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni, bengithanda ukuba sekhaya. Ngibingelela kakhulu enkayi khonale, sibabingele kakhulu esilobela, sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngalesi sidlule, sibabingele kakhulu enyameni Ndlovu ngobuningi ngezihlobo. Ngiyabonga kakhulu.
Laba-ke ngabalaleli be-Studio 7, le yi-Studio 7 esakaza iZimbabwe lesizwe siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ulaptop namhlanje uhlelo lwabasakhulayo olwezi connection sixoxa labatsha abaseZimbabwe ukuze sizwe imbono yabo ngokuphathelane lokhetho lokuthi ngamakansela amalunga edala lepharlamente lomongameli oluzakwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu mhlaka-23 Mabakazi. Singakehlukani zihlobo sike sibone indaba ebezikhokhela namhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangama-40 iningi kungamalunga ebandla ele-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni owekharali. Umkhokheli we-CCC uNelson Jamisa uthi engavotelwa uzaguqula impilo yebutho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalenisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Ye lingakhohlwa ukuthi sigxhuma phela ku-email yethu studio7@voanews.com. Libone njalo ukuthi lilakho sigxhuma endaweni esiningi ezijiyeneyo. Lapha ke sikhuluma ke kuFacebook, VOA Zimbabwe, VOA Studio 7, VOA Shona. Kuzobuya njalo ne-Instagram phela lingakhohlwa sile-Instagram page yethu ukuthi lingangena khonapho ke libone esikuwethulela uZulu. Kuningi kakhulu esifisa ukuthi silethulele njengeStudio 7 likhulumane lathi lakuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni sijala ukuthi siliphakulele okumnandi okunye okumangalisayo umthebo sijobayo lowo. Siyabonga, zulukandaba.